pano urongwa uripo kuti muswe muvuro nzanda dzokera tichakwanisa kuti tisangana nevamwe ku Department of State saka pane vakomana nevasikana vari kumanyamanya kugadzira ma meeting acho ma appointments acho saka ndofunga nhasi kupera kwezuva ranhasi vachazenge vachindudza kuti vakwanisa here kuti vaite confirm appointments saka hongu tikangoti urongwa uripo wokuti tisangane nenhengo dzepamusorosoro dze US government dze Department of State musomuvuro
saka apa mauya mega kana kuti mune vamwe kubva kubato
apa andauya zvangudoga
saka mungatarisira kuti mukasangana nao mungataure nyaya dzipi tiri kumboona America iringe yanga ichitaura kuti muZimbabwe mungamuitwe sarudzo dzakachena isati yatombotanga kutaura nyaya yekuti zvirango zvakatemerwa muvakuru venyika zvinge zvichibviswa
nyaya iripo kunyanya mazuva ano inyaya iyo yekuti pave ne ndingangoti muchirungu ma free and fair elections nokuti dambudziko ratinaro muZimbabwe mukanatsotsoropodza blessing tonatsoona kuti political instability yatinayo kunyika kwedu nyika yedu ichipikirwa yeZimbabwe inonyanya kukonzerwa nekuti ma elections ada atinoita haaitwe mujekerere ma elections aya anozonzi pachirungu haasiri free and fair anozobudisa result imwe isingafadzi chero vanenge vahwina vacho varanga zvatabirira vanenge varozva vacho varanga zvatabirwa saka toda kuti agwendo gunowo muna 2018 ngatiitei ma elections ejekerere okuti anenge ahwina anohwina zviri pachena anenge aruzawo anoruzawo zviri pachena pasina kuzonyunyuta zvakaitika muna 2013 zvakaitika muna 2008 zvakaitika muna 2002 zvakaitika muna 2000 zvokuti toziva kuti ma elections aingobirwa pachiita zvakawanda zvaisaka kuti ma elections asabudisa iwo tikangoti iwo the will of the people or the true will of the people saka nyaya huru yendingangoti yetingada kutekisimbisa patichange tichitaura nawo musi wemuvhuro inyaya iyo yekuti ngavatibatsirewo tione kuti ma elections aripo ave free and fair kozouya zvenyaya yezvirango ndofunga isu sebato remdct tinotungamirirwa naDr Thokozani Kupe takabuda pachena kuti zvirango zviriko izvi zvirango zvokuti hatiri kuti vana veZimbabwe varambe vachinetseka nokuti chaapo ndechekuti munhu anotambura nenyaya yezvirango munhu ari kumusha kwagutu ari kwamutoko ari kwamurehwa ari kumarondera munhu ari kucholocho ari kugwanda saka ari kuhange saka tiri kuti zvichine basa here kuti zvirango kana zvaazvichipo zvacho zvonzi zvirambe zviripo izvo zvichinetsa isu varombo vagara vachitambura saka toda kuti kana zvirango zviripo ngazvinange naivo vacho vanoita zvoudzvanyiriri kana vaya vanodawo kuita zvemabhizinisi nokuti tinoziva mabhizinisi angava mabhengi anga vachi vari kutambura chaizvo kuaccesa mari nenyaya yezvimwe zvirango zviripo saka todi tichidawo kumbira kuti zvirango izvozvo zvibve zvibiswe zviite kuti vana veZimbabwe vakwanise kuaccesa mari kunyanyanyanya vaya vane mafinancial institutions nokuti ndinoziva ini segweta ndinotombotambura nguva zhinji nemamabhengi atinomiririra vanokundikana kana kuti pakaita transaction inonzi inopfuura nokubritain kana nokuamerica kana nokujapan kana nokufrance inotonzi hazviiti nokuti bhengi iri rinonzi riri pamasanctions list saka tei tichidawo zvinhu zvakaita saizvozvo zvichikwenenzverwa tione kuti zvirongwa zviripo ngazvisasafisa vana veZimbabwe ngazvisafise vaya vanonzi ndo vari kukonzera kutambura kwevana veZimbabwe.